Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri muswitch 3 kurume 2020-2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Henrietta Rushwaya, vanova hama yomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vasungwa zvekare nemapurisa nenyaya yegoridhe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopembedza Russia mushure mekugashidzwa chipo chegorosi nemafertilizer kubva kunyika iyi. Asi vaive mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti kupemha koitwa nenyika kuri kukonzerwa nekutadza kutungamira kwava Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation Mushare Henrietta Rushwaya avo vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuita uori pakutengesa mumwe mugodhi nemari inosvika miriyoni imwe chete kana kuti US$1 million vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi. Asi majistrate vaStanford Mambanje vavapa mukana wekubisa madhora mazana mashanu semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Vanzi vadzoke kudare musi wa10 kubvumbi. Muchuchusi vaLancelot Mutsokoti vange vachipikisa kuti Muzvare Rushwaya vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso. Muzvare Rushwaya vanonzi vakabira kambani yezvizvara zvekuIndia yeNV Group inotungamirwa navaAshok Jain vanonzi vaiti vaizobatsira kambani iyi kutenga mugodhi wekumfurudza kushamva Mashonaland Central. Gore rapera, Muzvare Rushwaya vakambobatwa nemhosva yekuda kubudisa munyika vachiendesa kuDubai goridhe rinorema makirogiramu matanhatu remari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nematatu kana kuti $333,000. Vakabhadhariswa mari inosvika zviuru zvishanu sefaindi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati nyika yeZimbabwe neyeRussia dzicharamba dzichisimbaradza ukama hwadzo zvisinei nekuti nyika dzikumadekore dzakatemera nyika mbiri idzi zvirango. Asi veAmerica vari kuramba kuti vakatemera nyika mbiri idzi zvirango asi kuti vanoita huri nekutonga nedemo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare pachiitiko chekugamuchira rubatsiro rwegorosi nemafotereza zvabva kunyika yeRussia, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatanga nekukorokotedza mumwe wavo, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin, nekukunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa kuRussia vhiki radarika.
Ndinoda kuti makorokoto makuru kune mumwe wangu vaPutin nekukunda musarudzo. Nyika yenyu yakaita sarudzo dzakanakisa chose, dzakawanisa munhu wese mukana. Kunyangwe vamwe vachiti sarudzo yenyu haina kuitwa zvakanaka, zvisakutadzisei kufamba mberi.
Asi sarudzo idzi dziri kushorwa nevamwe vanopikisa munyika iyi dzichinzi dzainge dzisina kuchena sezvo vamwe vanopikisa vakarambidzwa kukwikwidza, uye mutungamiri webato guru rinopikisa Alexei Navalny akafira mujeri mwedzi wapera paine fungidziro yekuti ainge aurayiwa nevasori. VaPutin vari kuramba kuti akaitwa kafira mberi. Vamunangagwa vaenderera mberi vachiti kunyange varipo vari kuda kudambura nepakati hukama pakati peZimbabwe neRussia izvi hazvisi kuzoitika.
Zimbabwe is on sanctions. The Russian Federation is on sanctions.
Nyika dzedu dziri mbiri dzakatemerwa zvirango zvehupfumi, asi izvi hazvititadzise kufambidzana. Ipapo unonzwa vamwe vachiti koimisei muri kudyidzana. Isu tinoti ticharamba tichifambidzana kusvika madhongi amera nyanga, nekuti tiri nyika dzakazvimirira.
Vachitaura pachiitiko chimwe chete, mumiriri weRussia muZimbabwe, vaNikolai Krasilnikov, vavimbisawo kuti nyika yavo ichaita bhande neBurugwa neZimbabwe.
There is a guarantee of my country's commitment to enhancing their cooperation.
Russia icharamba ichiparutsigiro rwayo kuZimbabwe, kwete munyaya dzezvekurima chete, asi nepese patinokwanisa napo. Tinovimba kuti ushamwari hwedu hwemakore akawanda ucharamba uchienderera mberi.
Asi mumwe wevavambi vesangano reAfrican Network for Democracy rinoongorora nyaya dzezveutongo hwejekerere, vaYangason Matete, vanoti havaoni chouviri chinogona kuwanikwa neZimbabwe mukushamwaridzana neRussia.
Hapana Russia changakwanisa kuita kubatsira Zimbabwe, especially takatasa nenyaya dzedrought kids, nekuti Russia inyika iri kutotambudzikawo munyaya dzezveupfumi hwenyika. Inyika yakatorwa nemasanctions neeconomic collapse. So hapana chainokwanisa kuita kuti inge ichibatsira Zimbabwe zvakanyanya.
Russia nhasi yapa Zimbabwe gorosi rinosvika matani zviuru mazana makumi maviri nemashanu, 25,000 metric tons, kuti ikwanise kurwisana nenzara yakatarisana nemamiriyoni yevanhu muno. Russia yatiwo yawedzera fotereza inokwana matani zviuru makumi maviri nematatu kuti varimi vemuno vabatsirikane. Mukuru wechikamu chinoona nezvekurima nekupunduka kwemaruzevha cheAgricultural and Rural Development Authority vaIvan Craig vanoti rubatsiro rweRussia urwu ruchabatsira varimi vakawanda.
Tinoona isusu kuti gorosi rinogona kushandiswa pakuita porridge, rinogona kushandiswa pakuita sadza, rinogona kuita chimodho, rinogona kuitwa mangai zvakare nechikafu chezvipfuyo. Saka nekudaro tinoona isusu kuti aiwa gorosi richawedzera pane chikafu chatagara tiinacho kare zvekuti hatizoshoti nechikafu.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye varichipanga mazano kusangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu vanoti ukama pakati peRussia neZimbabwe ndehwematsotsi.
Nyika dzakaita hadzisana Russia idzi hadziwanzobatsire pasina chadziri kunyangira. Pane kunyangira kwekuda kuramba vachitsigira hurumende dzakaita sana ZANU-PF idzo dzisingaite basa zviri pachena. Tikaenda kuRussia tinoona kuti hakuitwewo utongi hwejekerere.
Gore rapera vaPutin vakavimbisa nyika dzemuAfrica dzinoti Zimbabwe, Mali, Somalia, Central African Republic neEritrea chibage nefotereza. Izvi zvakaitwa kumusangano weRussia Africa Summit kuSt Petersburg, uko vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vainge vachigunun'una kuti kurwisa kuri kuita Russia Ukraine ichiirambidza kutengesa gorosi nechibage kuAfrica zvainge zvakonzera nzara uye kudhura kwezvekudya izvi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tichiri panyaya yechikafu iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa.
Ndopamwe patiri kuti pakatsveyamaka, nokuti mugore renzara hamungaiti basa rokupedzera mari kumotokari, hamungaiti basa rokupedzera mari mukutenga zvimwe zvinhu zvisina maturo. Inyaya yekurarama, inyaya yeupenyu. Unozviziva kuti dzere moto dzinogokedzana. Kana tasvika padambudziko, poda dare, poda kusanganisa pfungwa, poda kuverengedza pfungwa dzevanhu, tiende mberi. Saka inini ndiona kuti upfumi hwatinawo, goridhe ratinaro, vanalithium vatinawo, vana platinum vatinawo, vana krom vatinawo, ndiri kurwadziwa mabudiro avari kuita munyika. Tisitadza kuti zvigare munyika muno, zvivandidze upenyu nezvizvarwa zvemuZimbabwe. Izvo zvese ndinoti kuti ndepatiri kufira, nekuti maoko edu ari kuvhinga. Hone zvedu dziri kubvinda.
VaChamisa, vanhu vangada kuzovati vaChamisa vari kupi mazuva ano kubva zvavati ndabuda mutriple seal?
VaChamisa vari muZimbabwe, VaChamisa vari muvanhu. Saka ndo mabatiro atiri kuita. Tiri kunzwawo vanhu vachitaura nezvakasiyana siyana, maomero akaita upenyu, kukwira kwekuita mitengo, kukomoka chibhengeneni, kwaita mitengo muzvitoro nemaschool fees, uyewo kuunyana nekuondoroka kwashiya rova homwe dzevashandi, kunyanya nyanya muhoro wavanowana nevatinowana munyika yena taxes kukwira kwaari kuita nekuoma kuita zvino pasiwo tichitarisa nekuoma kwenyika chaiko hatingorina chete drought yeutungamiri nedrought yehurumende tinova nedroughtwo yekurarama yeupfumi tozoita drought yekuti kushaya mvura kunaya kwayo zvinhu zvakatsva muminda chibage chakatsva kureva kuti tinofanira kunge tichigadzirira kwatiri kuenda kuti nyika irarame nyika ikwanise kuva neupenyu ndaiva ndiri kwachiine zuro hapana kana chiriko inozviziva kuti kwana chii ndo kune chembereya yakabika matombo kana kuti mabwe ikamwa supu asi nekugona ikoko nekushingaira nekuchiirika ikoko hapana chiripo chacho chatingadi chinogona kunge chakamira zvakanaka.
Pane mukana here wekuti mungagari pasi navamunangagwa mukataura nyaya idzi?
Nyika haisi yemunhu umwe. Zvanza zvinogezana kuturika tenga kubatsirana chinodikwa inyaya yekuti vanhu vagare nehurumende inovabatsira kuronga upenyu. Pari zvino chero kange wakangwara sei kambani kana munhu akavaka akaronga unowana hurumende yakakurongonyora mangwana. Saka taita hurumende iri kupumutsa upfumi kana ari mainvesti anopumutswa.
Asi kavamwe vanoti vachamisa izvozvo zvinogona kuti zvinetse kuti mutungamire kana makabuda mubato retriple C.
Chinotungamirira harisi bato, chinotungamirira vanhu vakasarudzwa. Munhu anosarudzwa mumwe chete kuti atungamiriri. Zvaitwa nesarudzo dziri pachena. Nyaya iripo haisi yemunhu kana yemapato, inyaya yeZimbabwe. Sarudzo dzeZimbabwe hazina kufamba zvakanaka kunzai vatete Sadhaka.
Advocate Nelson Chamisa vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakaremara vane muono wakasiyana pabhiri rePerson with Disability Bill iro rakaburitswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Hurumende inoti chinangwa chebhiri iri ndechekuti kodzero dzevakaremara dzikosheswe. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Chinangwa chebhiri iri ndechekuti mitemo yevakaremara yose ienderana nebumbiro remutemo wenyika uye pachiumbwa komisheni yevakaremara inonzi Commission for Persons with Disabilities yakanangana nekuchengetedza kodzero dzevakaremara zvichienderana nezviri mubumbiro remutemo renyika zvisungo zveUnited Nations uye kubvisa mutemo weHandled Disabled Persons Act Chapter 1701. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reSouthern African Parliamentary Support Trust kana kuti SAPT vaPhilip Mzira vakaudza vanhu pagungano ravakaita kumasvingo kuti vari kutenderera mativi mana ese enyika vachizeya nevakaremara nezvebhiri iri.
Saka isu donzo redu guru nderekuti vanhu vanzwisise mitemo painenge ichigadzirwa kuitira kuti vakwanisewo kupindira vachipawo pfungwa dzavo nekuti mutemo wedu uno unokurudzira kuti vanhu vapindirewo vachipawo pfungwa dzavo vachipawo zvavanofunga maringe nemutemo unenge uchigadzirwa.
Vachitaura pamusangano wekumasvingo uyu mumwe mushandi wepachikoro chendarama hai vaHenry Chivhanga avo vakaremara vakati bhiri iri rauya panguva yakanaka.
Bhiri iri ibhiri rinoratidza kuva progressive, rinoratidza kuti zvinhu zvedu zvinogona kufamba zvakanaka kana rikange ranyatsa kukwenenzverwa kuti ribudise zvinhu. Nyaya iripo ndeyekuti bhiri iri rine zvizhinji zvinoita sokupa simba rekuaseta marights.
Mambo Mugauri vakabva Mugwadi vanova vamwe vemadzimambo mashoma munyika vakaremara vanoti vanotambira bhiri nemaoko maviri.
Chinhu chokutanga kungotenda kuti ravuya ende kuuya kwaro harina kungova richingodzikwa semutemo. Ratipa mukana wokuti tigadzirise zvakanaka, tibvise zvisina kunaka tichiisa zvakanaka. Saka ndo chinhu chokutanga chatinotenda. Saka ipapo tinotenda hurumende chose bati ndanchida kuti dai vakainvolva vanhu vane madisabilities mukunyora bill iri.
Asi Muzare Ignace Gurune vanoona nezvevashandi kubazi rezvedzidzo vanoti bhiri iri rakasiya vamwe vakaita savo vane dzimwe mhando dzekuremara seusope nekudaro harina kuvanakira.
Tirikuona kuti pakanyamusarira zvakanyanyisa wozi pakutotanga chaipo chaipo pakutsanangura kuti chinonzi disability chi albinism chaiyo haina kugara yakatonyatsobuda. Saka chivo chedu chachiri chokuti vaibudisewo pachena kuti idisability yobudawo mudefinition yedisability iyoyo.
Vamwe vanoti bhiri iri rine mati yapakuti harinyatsodongodza marangirwo anoitwa vanhu vanenge vachikora kodzero dzevanhu vakaremara. Vapurazen Jakata ava vanofamba nemadondoro vanoti bhiri iri rakanyorwa nechirungu chete zvinobva kuti vasingachigoni vatadze kuzopa pfungwa dzavo.
Ini katotanga kuti bhiri rauya rine mutauro wechirungu unova mutauro ndousiri kunyanya usinganyanya kusikana vanhu vazhinji zhinji. Takaifunga kuti raifanira kuuya nemuchirungu nemamwe malanguages ose kuitira kuti rinde kuvanhu vanhu vopa muono wavo vachatsorinzwisisa.
Vamwewo kunyanya vasingaoni vakurudzira hurumende kuti iise bhiri iri mubhuku ravanokwanisa kuverenga kana kuti braille kuti vakwanise kurinzvera. Vanomirira vakaremara mudare resenate vaishmael Zhou vakurudzira vakaremara kuti vaverenge bhiri iri uye vazoenda neuwandu hwavo kumisangano yekutora pfungwa dzevanhu kuti dzavanoda zviwedzerwe. Bhiri iri richaverengwa mudare reparamende negurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu vaJulai Moyo risati raendeswa kuvanhu kuti vaturewo pfungwa dzavo. Hatina kukwanisa kunzwa pfungwa dzavaJulai Moyo pane zvimwe zvinyunyuto zvatovepo sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Dare reparamende ndiro richazoya nekupasisa bhiri iri risati raenda kusenate rozopedzera nekunoiswa runyoro rwemutungamiriri wenyika kuti rive mutemo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende kuKenya vapinda muzuva rechinomwe vachiratidzira vachiti hurumende yakundikana kuzadzikisa zvayakavimbisa muna 2017 panyaya yemari dzavanotambiriswa. Britain yazivisa nhasi kuti ichatumira zvekudya kuGaza nhasi. Panguva iyo America iri kukurudzira kuti rubatsiro rwakawanda rwuende kudunhu iri. Britain yati iri kushanda neJordan nesangano reWorld Food Program kuendesa chikafu ichi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kuita nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muSaudi Arabia neEgypt. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa mutambo wetennis mumatunhu eVirginia, Washington DC, Maryland neWest Virginia muno muAmerica. Avo vakawana mubayiro wepamusoro weUnited States Professional Tennis Association 2023 Star Award vamashonganyika avo vari kudzidzisa mutambo wetennis muAmerica kubva muna 2011 vanoti ndivo mutema wekutanga mudunhu reMid Atlantic kuwana mubayiro mukuru uyu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini ndakanzwa kufara chose nekutenda Mwari Baba nekusarudzwa kwangu nekupiwa mukombe wangu.
Mukombe uyu wakakosha zvakadii vamashonganyika?
Mukombe uyu wakakosha zvikurusa kwandiri semudzidzisi wemutambo wetennis muAmerica. Ini munhu mutema wekutanga kupiwa mukombe uyu mudunhu rekuMid Atlantic Section inosanganisira Virginia, Washington DC, Maryland neWest Virginia.
Zvii zvakaita kuti munge muchisarudzwa kuti ndimi murayiridzi wetennis akunda vamwe vose mudunhu iro reMid Atlantic?
Zvakaita kuti ndipuhwe mukombe uyu ndezvekuti ndiri kugona chose kubata basa rekudzidzisa mutambo wetennis kuvana vakawanda vekuelementary school nevekumiddle school nevekuhigh school kubva gore ra2010 ndichingoshambadza nekudzidzisa vana vakawandisa vamarudzi ose kutamba mutambo wetennis.
Aka ndeke kutanga here kuti munge muchipuwa mukombe unokosha kudai?
Aka kazi kekutanga kupiwa mukombe mugore ra2011 ndakapiwa mukombe wekuva USPTA Professional Coach, uyezve gore ra2017 ndakapiwa zvakare mukombe mukuru wekuva USPTA Elite Professional, uyezve zvakare mugore ra2018 ndakapiwa mukombe weUSPTA Top 10 Education Credit Earner pauwandu wavadzidzisi vetenisi vanodarika 15,000 pasi rose. Ndine mukombe inosvika mina kubva mugore ra 2010.
Iwo mutambo wetenisi uri kutambirwa sei mudunhu ramunodzidzisa mutambo uyu?
Mutambo wetenisi uri kutambirwa zvakanaka uye zvinofadza chose. Vana vakawanda vava kutamba mutambo wetenisi kuzvikoro nekumakirabhu ari mumatunhu akatenderedza.
Mune urongwa here hwekusimudzira mutambo uyu muvana veZimbabwe vangave vari muno kana kumusha?
Hongu, ndine urongwa hwekusimudzira mutambo uyu zvachose kuzvizvarwa zvekuZimbabwe zviri muVirginia nezviri muWashington DC nemuMaryland kuti vatambe mutambo wetenisi kuzvikoro kwavo nekumakirabhu ari kumatunhu kwavo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa mitambo yetenisi muAmerica vaJulius Mashonganyika vari parunhare mudunhu reVirginia naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yechaive chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaPeter Navarro kuzvipira kune vemajeri kuFlorida mushure mekubatwa nemhosva yekuzvidza dare reparamende reCongress nekuramba kuenda kunopa uchapupu panyaya yemhirizhonga yakaitika padare iri muna 2021. Mhirizhonga iyi yakakonzerwa nevatsigiri vavaTrump vairamba kutambira kukundwa kwavo musarudzo wemutungamiri wenyika navaJoe Biden muna 2020. VaNavarro, avo vachange vari mujeri kwemwedzi mina, ndivo ningo yekutanga muhurumende yavaTrump kuenda mujeri zvine chokuita nemhirizhonga iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wezvitsvakiridzo musangano reElizabeth Glaser Foundation, Dr. Roderick Machekano.
Kuvharirwa kwavaPeter Navarro vachipinzwa muchitirongo kunotiratidza isusu kuti mutemo weAmerica unoshanda. Izvi zviri kutiratidza isu kuti hakuna munhu anopfuura mutemo weAmerica kana kuti wati munhu ari pamusoro pemutemo. Saka iyambiro kune vazhinji avo vanenge vachida kutyora mutemo vachiti izvo vanenge vachimiririra mukuru wenyika asi vachinge vadaidzwa neCongress kuti vazotsanangura zvakaitika ivo voramba, zvinopedzisira zvavapinza pana taisireva.
Sezvo vaPeter Navarro vari vekutanga pavanhu vaimbova vakuru muhurumende yavaTrump, kusungwa nekuvharirwa kwavo kunotiratidzei?
Izvi zvaitika kuna vaNavarro zvinoratidza izvo kuti kana tichitarisa vaTrump nenyaya dzavo dziri kuitika, vaTrump havasati vapunyuka munyaya idzi. Nyaya yakakonzera kuti vaNavarro vazopedzisira vapinda mutirongo January 6 and inova iyo yavaida kuti vaite subvert matongerwo enyika kuchinjwa kwemasimba. Iyi nyaya tinoona iri kutambira kumudariro remakotsi kuGeorgia. Ndo vaTrump kwavari kutongwa nenyaya yekuda kukanganisa kuvhota.
Dr. Machekano, zvaitika kuna vaNavarro zvinotiratidzei pamusoro pavaTrump munyaya iyi kana takatarisa kuti zvinhu zviri kuvafambira sei?
Izvi zvinoratidza kuti vaTrump havasati vapunyuka munyaya iyi and asi chinhu chikuru chatingaziva ndechekuti mutemo weAmerica vanouti iwo the long arm of law unokubata kana nguva ipi zvayo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vari mukuru wezvitsvakiridzo musangano reElizabeth Glaser Foundation, Dr. Roderick Machekano, vange vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kugara nhaka uona dzevamwe hama dzangu
ZANU-PF onaiwo nekudzidza chinonzi demokrasi yechokwadi paSouth Africa apo. Tiri kutaura nezvenyika ine vanhu vanodarika 50 million. Asi onai, kana munhu wani watiri kuudzwa kunzi apambwe kana kuurayiwa nezvematongerwo enyika. Takaona mamanifesto launch rallies emapato ese kusanganisira maopposition parties. Achiitwa beamed live on televisions. Hakuna kana one opposition rally yatia banwa. Tiri kuona maopposition party leaders in various TV channels with uninterrupted live progressive debates. Maopposition parties ari kukampaina zvakasununguka. Vachifara ende vakapfeka regalia yemapato avo. Isu muZimbabwe tinongori vanhu 15 million bedzi. Asi honai zvamunotiita munguva yesarudzo imi vanhu vezano. Munopamba nekutsakatisa vanhu. Munorova nekuuraya zvese. Ah, petaiwo miswe vanhu vezano PF. Nyaraiwo nechitororo chamunotiita ichi. Nyarai aiwa nyarai rikave zita remwana wani kuti nyarai.
Kuda kungotaurawo zvangu pamusoro peanonzi weekend chivayo. Ikandidare munhu ane moyo wevanhu, ane moyo une rudo, usina kunyengera maari. Mari dzari kuwesta achitenga dzimota dzari kupa vanhu, adi achisawo kana muzvipatara mishonga, achibetseravo nherera nechirikadzi. Kune vana vasitomborina kana vabereki vari kunetseka nemaschool fees. Ndo nherera dzangadai achichengeta nemari idzodzo. Noti kuti unotora mota wosvika wondoenda kuna madzibaba ushanduko kuti ndokupa mari kuti usapote ZANU-PF. Woenda kuna mukanya vamapfumu kuti vai ndokupa mota kuti usapote ZANU-PF. No. Chivayo kana wakanditeerera zvauri kuita hazvibvi kuna Mwari, ende Mwari havafi wakakukomborera.
Endai kumbire government yeZimbabwe iudze maBritain kuti mhuka dzeZimbabwe ndedzeZimbabwe, dzeBotswana ndedzeBotswana, dzeBritain ndedzeBritain. Hazvinei nekuti dzaurayiwa muurayirwo upi. Kana dzaurayiwa tisu vana veZimbabwe havanei nazvo. Hadzisi dzavo, ndedzekuZimbabwe. Saka zvinei chero vakanyambogara vakaita sei, vanotaura ngemhuka dzavozvo ukoko kuBritain nekunana America. DzokuZimbabwe ngedzokuZimbabwe, hadzisi dzavo. Ivo ngavagare kwavo, isi togarawo kwedu.
Ndine mubvunzo kuti ko avo vamunoti vachivhayo businessmen kana kuti muzvina bhizimisi, vachivhayo ava vanomboita nezvebhizimisi ripi kandi rinovapa mari yokudaro saizvozvo, yokutengera vapfumi vagara vari vapfumi kare varombo vachitambura vasingavaoni? Mubvunzo wangu ndaikumbirawo kupindura ipapo kuti vachivhayo vanoita bhizimisi rei, uye avo vanoti hanzi ZANU-PF kugadzira nyika, kugadzira nyika, hai angova mashoko. ZANU-PF basa rairi kutogwanaro kutodzingirirana naChamisa ndo basa guru riri kuitwa neZANU-PF iroro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 manheru ano tiri kutarisa danho rehurumende yeSouth Africa rekupikisa kudarira pamusoro-soro mutongo wekuti isadzinge zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera kuStudio 7 dzibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 kHz. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zviri munhau dzedu dzanhasi. Muzvare Henrietta Rushwaya, vanova hama yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vasungwa zvekare nemapurisa nenyaya yegoridhe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopembedza Russia mushure mekugadziswa chipo chegorosi. Ndiri muWashington DC, ndinitanonoka Wande.